Lichona Njani.
Maskela Sei.
All right, for the position of president of the MDCT.
President of the MDCT.
We had only one nomination.
Silo muntu oyi one okhethiweyo.
And that is Dr. Thokozani Khulu.
Sezvange zvichitarisirwa zvari kupewa sarudzwa kwemutungamiri wechikwata cheMDCT ichi vasina vakwikwidza vaObed Gutu vakasarudzwa kwemutevedzeri wavo uko vaAbednego Bebe vakasarudzwa kwesachigaro webato iri. Muzvare Yvonne Musarurwa vakasarudzwa kwemurongi wemabasa ezvematongerwo enyika uko vaNixon Nyikadzino vakasarudzwa kwemunyori mukuru webato. Amai Dorothy Bebe ndivo vasarudzwa kwesachigaro weboka remadzimai. Muzvare Fungai Masaiti vakasarudzwa kwesachigaro wevechidiki. Muzvare Linda Masarira ndivo vasarudzwa semutauriri webato. Vatori venhau vambodzingwa kwechinguva kubva muStanley Square umo mange muchiitirwa musangano uyu sezvo zvanzi zvange zvichiitwa panguva iyoyo zvange zvisinei navo. Kunze kwekusarudza vatungamiri vaGutu vaudza Studio 7 kuti chimwe chinhu chakakosha chaitwa pamusangano uyu kuvandudza bumbiro remutemo yebato.
Constitution yedu yakwenenzverwa tikati isu taakudzokera kune zvakanga zviripo pakuvambwa kwebato. Kuti pane limited terms of office. Hanzi president na vice president wepati vanonzi ivo pari zvino vachakwanisa kungoita hold office for a maximum of 2 5-year terms. Tadzoka ne close year yokulimita ma presidential terms. Tapinzazve amendment yokuti ma vice president awangati one day tati pakatanga bato redu muna 1999. Tatina vice president umwe chete, saka madelegates vapa iwo resolution yokuti ngatidzogerei kune zvakanga zvakaitika patakatanga musangano.
Pamubvunzo wekuti musangano wavo waitwa zviri pamutemo here kana kuti kwete, vaGutu vati musangano wavo waitwa zviri pamutemo zvichienderana negwara rebato reMDCT.
Segweta ndinoziva kuti extraordinary congress yataita iri pamutemo. Manotices atakapa ari pamutemo, hapana order yedare inozi muchirungu ya interdict yokuti yatirambidza kuti tiite extraordinary congress dei zvichinzi pane mutemo uripo kana kuti kutonga kwedare kana kuti yatinga kuti court order yakatirambidza kuti tiite izvozvi zvatiri kuita tingadei tisina kuita. Zvino hapana order iri kutirambidza, ndosaka tienderera mberi isu tiri pachena chaizvo kuti zvatiri kuita zviri pamutemo.
Musangano uyu wambokanganiswa zvishoma apo kwambonaya kwekanguva kadiki asi wazoenderera mberi. Pamboita mutauro mushure mekusarudzwa kwamuzvare Masarira, vamwe vakaita sava Lennon Musara vachiti havakodzeri kuve pachinzvimbo ichi sezvo vasingazivikanwi senhengo yeMDCT.
Linda anamvira remembe MDC anamvira ajoina musangano weMDC kuti munhu kwanise kupinda mukanzo iyi zviripo zvinotarisirwa nemutemo weMDC watakadzidza kuna Chamisa wakajambwa naChamisa. Linda in the first place haasi member yemusangano weMDC, haana kodzero yenge achitombori pano paCongress, haana kodzero yekutombokondesta even a scratch. She's not a member of the MDC.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rePeople's Democratic Party, Amai Lucia Mativenga, nevashandi vekumuzinda yenyika dzeAmerica, Britain neNetherlands muZimbabwe, vange varipowo pamusangano uyu vachiona zvange zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.